Vachitora muparamende urongwa hwepakati pegore hwemafambisirwo emari vachinamasa vati kunyange hazvo paine mitero yakakura pashangu nembatya tsaru zvinhu zvange zviri kuramba zvichipinzwa munyika uye zvave kukanganisa maindastry emuno vati kutanga mwedzi unouya zvinhu izvi zvinenge zvisabvumidzwe kupinda munyika uye zvikabatwa zvichatorwa nekuparadzwa vatiwo zvinhu zvakaita semafuta nesipo hazvichabvumidzwe kupinda munyika sezvo nyika iri kuzvigadzira vati mbatya zhinji idzi dzinounza zvirwere munyika vachinamasa vawedzera mitero yemotokari tsaru dzinotengwa kunze kwenyika kana kuti setex charge kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana mari iyi inobhadharwa pamusoro peimwe yejuti inove zvikamu makumi mana kubva muzana vachinamasa vatiwo hurumende iri kushandura mutemo kuti machechi anoita mabasa ekutsvaga mari kana kuti profit abhadhare mutero kana kuti tax asi vati mari yechegumi nezvipo haisi kuzobhadhariswa mutero vachinamasa vatiwo hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti mari zhinji yairi kuwana iri kuenda mukubhadhara vashandi nekudare dare remakurukota rakatora danho rekuti mari inoenda kuvashandi inofanira kuderedzwa kubva pazvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana vanoti izvi zvinoita kuti hurumende iwane mari yekushandisa mabasa ebudiriro vaenderera mberi vachiti mutongo wakapiwa nedare repamusoro resupreme court unopa vashandirwi simba rekudzinga vashandi mushure mekuvapa chiziviso chemwedzi mutatu chete wakauya panguva yehurumende yange iri kuronga kuvandudza mitemo yevashandi kuti inakire vashandi nevashandirwi vati kuvandudzwa kwemutemo wevashandi kunofanira kuitwa pachitariswa kuti unofanira kupa mukana wekuti makambani akwanise kushanda zvakanaka vachiti pari zvino makambani akawanda ane zvikwereti zvemari yevashandi izvo zvinoatadzisa kuita basa nemazvo vapa semuenzaniso kambani yezisco steel iyo vati kunyange yakavhara makore akati kuti apfuura mari dzevashandi dziri kuramba dzichiwedzera vatiwo upfumi hwenyika hausi kuita zvakanaka uye izvi zviri kukonzerwa nekuti mabasa ekurima haasi kufamba zvakanaka uyewo maindastry haasi kushanda zvakanaka sezvo zvichidhura kuita bhizimisi munyika nekuda kwekudhura kwemari nekudhura kwezvinhu zvakaita semagetsi nemvura vachinamasa vatiwo nekuda kwekusashanda zvakanaka kweupfumi hurumende yave kutarisira kuwana $3.6 billion gore rino kubva pa $3.9 billion yavange vachitarisira vachinamasa vati hurumende pamwe nevanhu vanofanira kuchinja maitiro avo kuitira kuti upfumi hwenyika hubudirire mukuru wesangano rinomirira vemabhizimisi rezimbabwe national chamber of commerce vadavison norupiri vanoti matanho atorwa navachinamasa ekuchengetedza maindastry emuno akanaka chose uye vanoatsigira
tomuka takaona zvakawanda zviri kuitika mamwe makambani anga afa kuna ana bhuruwayo akavhura anoita nezvehembe vanenge vachidawo kuti vabatsirwe vawane rubatsiro hunobva kuhurumende saka ndiwo rubatsiro humwe hwacho hwauyawo
vatiwo zvakakosha kuti hurumende ideredze mari inoenda kuvashandi vachiti izvi zvinoipa mukana wokuita zvirongwa zvebudiriro
vaderedza kwaitwa kwaitwa vashandi kana kuti kuri kudaitwa vashandi ndoonawo zvakanaka kuitira kuti mabhizimusi edu akwanise kunge achikwanisa kuchaja mitengo yakafanana nezvimwe zvinhu zvinobva kune dzimwe nyika uyezve kuti adzokere paanga ari awane kusimudzwa zvikare panhambo chokuti afe
mukuru weconfederation of zimbabwe industries vabusisa moyo vatiwo vanotsigira matanho atorwa navachinamasa gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya pamwe nemutungamiriri wemdc vamorgan tsvangirai vange vari muparamende vachinzwa vachinamasa vachitura urongwa hwemafambisirwo emari ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera